Vanhu vakawanda vanoti vari kuita dambudziko kana vachibhadhara zvavanenge vatenga kana kuti zvikwereti nemakadhi avo anoratidza kuti hapana mari yabatwa asi bhangi ravo richiratidza kuti mari inenge yabviswa. Vakawanda vanoti munguva dzakare zvaitora mazuva maviri kuti vadzoserwe mari yavo asi pari zvino zvave kutora mwedzi yakawanda. Vamwe vari kupomera mabhanga aya mhosva yekunonoka kudzosa mari dzavo sezvo anenge achida kuishandisa. Muzvari Evanice Murisa vanoti vainge vaine chikwereti chemubhedha kuTV Sales muchinhoi vanoti vakabhadhara madhora makumi matatu avaifanirwa kubhadhara pamwedzi muna kukadzi asi muchini webhengi reStuart unoshandiswa neveTV Sales wakaratidza kuti mari yaramba kutorwa. Pavakaedza kechipiri yakaratidza kuti yatora mari asi kubhangi ravo reStanbic yakaratidza kuti mari yatorwa kaviri. Sezvo muzvari Murisa vaibhadhara mari kekupedzisira vakaedza kuti vadzoserwe imwe mari yavo asi zvakavatorera mwedzi mishanu kuti vaiwane. Muzvari Murisa vanoti vakatanga vanzi vanotora gwaro kubhangi kwavo rinoratidza kuti mari yainge yabviswa ndokuzouya netsamba kuTV Sales iyo yakazonyora tsamba kuStanbic vachibvuma kuti vadzoserwe mari yavo. Mushandi weTV Sales asina kuda kudomwa nezita anoti nekuda kwekuti muchini wavanosevenzesa ndewerimwe bhangi zvinotora nguva kuti mabhangi maviri aya awirirane pamari inenge yabva kune rimwe bhangi isina kusvika kune rimwe. Kunetsa kwemari munyika kwave kukonzera kuti vamwe vanhu vatengese mari zvisiri pamutemo. Amai Mezit muchikora vanotengesa hove vanoti chanyanya kunetsa munyika ndechekuti mari yave kutengeseranwa pakati peavo vane mari nevane mari iri mukadhi izvo zvichaita kuti dambudziko rekushayikwa kwemari rinetse kupera.
Ecocash handiti imi mune mari muecocash muruda $100 bond handiti angave ma5 angave ma$2 imi pamunomusendera kuecocash kwake munoisenda iri $110 asi iye anozokupai $100 kureva kuti iye agena $10 ka asi mamusendera neecocash.
Vashandi veecocash vari kuti munhu anoda mari kwavari anofanirwa kubvisa imwe mari pamusoro peyaanofanirwa kubhadhara. Mumwe wevari kubhadharisa mari yepamusoro ndivakizito Mbasera vemuchinhoi. Vambasera vanoti nekuda kwekuti vanhu havasi kuuya nemari iri muso vari kumanikidzwa kutsvaka mari yemukoto izvo zvinozoita kuti vade imwe mari pamusoro. Vambasera vanoti vanomanikidzwa kutenga mari kuti varambe vari mubhizinesi.
Saka kuti arambe ari mubhizinesi nokubhadhara mabhills ose achazvitsvagira nzira yekuti awane cash kuti kukwanise kuramba kuchioperata kubhizinesi kwake. Nzira yekutsvaga nayo mari iri simple ndeyekuti achatengesa floti kuti apihwe iye mari cash nemari iri less pakatenga achatenga mari manje wefloti yake ndoye achatenga nayo mari uya ane cash tisa cash out vanhu vakuya kuzoita cash out.
Izvi zvatekeserawo muzvitoro zvikuru zvakaita seTM neOK umo vanotengesa vari kutora makadhi evanhu vari kuda mari vachashandisa pane mutengi anenge achishandisa mari ivo voshandisa kadhi vozopihwa mari. Pamadhora 10 yava vanowanira muridzi wekadhi vanopihwa dhora, pamadhora 20 vanopihwa madhora 2 zvichingodaro. Gwaro reWorld Bank rakabuda muna chikumi rinonzi Zimbabwe Economic Update, The State in the Economy, rinoti dambudziko remari munyika richanetsa kupera sezvo rakakonzerwa nehurumende iyo yave kurarama nemari yekukwereta. Gwaro iri rinoti hurumende ine dambudziko rekushandisa mari zvisina mwero. Izvi zvinotsigirwa nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanoti hurumende yakakwereta mari yakawandisa kumabhanga izvo zvopa kuti asare asina mari yekupa vanhu. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.